Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro zvita 28, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu 42 kana kuti 42 vafa nechirwere cheCOVID-19 mukati memavhiki maviri apfuura. Murwiri wekodzero dzevanasikana muzvare Betty Makoni vobatwa nechirwere cheCOVID-19 kechipiri. Mushure meCongress yaive nemhirizhonga neukandirana makobvu nematete remangwana rebato reMDCT harina kujeka. Vanhu 10 vofa munjodzi yemumugwagwa weHarare Nyamapanda. Gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vanonzi vambomisa basa meya weHarare vaJacob Mafume nemuteedzeri wavo vaLaxon Mukunguma. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu 42 kana kuti 42 vafa nechirwere cheCOVID-19, vamwe chiuru nemazana masere nemakumi mashanu nevasere kana kuti 1858 vachibatwa nechirwere ichi mukati memavhiki maviri apfuura. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vamwe vanhu vasere vakafa nechirwere cheCOVID-19, zvasiya vanhu vafa kubva zvakatanga chirwere ichi kupararira munyika vave mazana matatu nemakumi mana nevapfumbamwe kana kuti 349. Nhasi kumasvingo, Abel Mutimba anova mukoma wemumwe mutori wedu wenhau Godfrey Mutimba ashaya nechirwere ichi. Mukuziya nyaya iyi tabata mutauriri wemhuri vaDerek Mutimba.
Ichokwadi tiri kuchema mukoma wedu Abel Mutimba ashayika nhasi makuseni kurujeko isolation center akauya kubva kusouth africa musi wa23 achiti ari kurwara akatanga kurwara ari paboda achiti muviri wake uri kupisa paakasvika kumba manheru dakamayana yekuchipatara akaitwa matesi akabatwa ane chirwere checovid akaita sekurikavha asi ashaya nhasi.
Mukoma Ebo vari kuradzikwa kupi?
Tiri kuenda naye kumusha kwedu kwaguti kwabhasera kwatichamuchengeta sezvo zviri pamutemo wecovid-19.
VaDerek Mutimba vachitaura vari parunare kumasvingo. Vanhu vakabatwa nechirwere checoronavhairasi ichi nezuro igumi nevana kana kuti 114. Izvi zvinoreva kuti vanhu vabatwa nechirwere ichi kusvika pari zvino vave zviuru 10 zvine makumi manomwe nemanomwe kana kuti 13,077. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi zviuru 10,500 ane makumi mapfumbamwe nematanhatu kana kuti 10,593 zvichitevera kupora kwevamwe vanhu makumi manomwe nevana nemusi wesvondo. Vanhu vachiri kurwara vanosvika zviuru 200,035 nevashanu kana kuti 2,135. Tichiri panyaya iyi, murwiri wekodzero dzevanhu ane mukurumbira muzvare Betty Makoni vanoti vave kunzwa zviri nani mushure mekubatwa nechirwere cheCOVID-19 kechipiri. Tabata muzvare Makoni kuti tinzwe zvizere.
Ndingangoti ndakunzwa zviri nani stereki. Ndofunga zvakangouya very quick ende ndisina kumbozvifungira. Ndarwara zvokurwara zvemazuva mairi ndoandakanyanyorwara ndaitofunga kuti haa ndakutofa asi ndokubva ndazongopona nokuti ndofunga ndakuziva kuti vhairasi rakamira zvakati zvakati. Saka ndotindotenda kurarama kwandakuita ndakunzwa zviri nani stereki ndatoraiti ndirikutofamba ndikutsvaira mba ndikubika ndikutenderera chivanze zvese
ko vana chiremba vari kuti kudii nenyaya yekuti makabatwa nechirwere ichi kaviri nekuti vamwe vaisimbofungidzira kuti kana wabatwa kekutanga muviri wako unenge waane masoja ekudzivirira chirwere ichi kuti chisakubate zvakare
ndingangoti pakubata kechipira apa ndokutombofungawo kwandandichitomboita mukuverenga kuverenga kwandandichiita asi ndakazoona kuti ndiri muchikwata chevanhu vaya vanonzi malong haulers kureva kuti unongogara nazvo kwenguva yakareba kupfuurawo vamwe saka ndakatombodaro ndosaka ndakadzokera zvangu kubasa rangu ndakutolida very normal life asi ndakaramba ndine masymptoms anandinayo pahuro muchest nezvinhu zvakadaro sometimes ndichitomboita fever ndichidii ndichidii saka ndingangoti vana chiremba kutaura kwavari kuita vari kuti pangoriwo nechikwata chevanhu vakangodaro vanoti vari kubata kechipiri asi ndofunga zvinhu zviri muna mazvikokota vesainzi kuti vanyatsoona kuti vanobata vanenge vakaita sei asi sekuona kwangu inini immune yandandinayo muna July yanga yakati simbei pandakapedza kurwara nokuti handiti ndakarwara March kusvika kuna naJune ndisinganzwi zvakanaka asi kubva June iyeyeyo July August ndanditori munhu akati simbei but kuna naOctober uku ndakatanga iko kungoti unobatwa nepahuro ponyarara wobatwa nechakati chonyarara saka ndirikungofiira kuti pamwe virus inombongogara somewhere and then it gets reactivated. I think it tinofanga kumirira masaindisi asi maonera andaita ini ndezvekuti zviya zvokuti unoti immune yangu vana chiremba vari kuti vamwe immune inokwanisa kupera 3 months vamwe 6 months zvichingoenderana nemunhu
muchitarisawo marwariro amakaita kekutanga nekechipiri ndepapi pamungati makanyanyonzwa muviri uchidzimba
blessing ndingangoti pekutanga ndakatura nguva yakawanda ndisingakwanisi kufema ndopekutanga apo then pekutanga ndakarwadziwa stereki pakuti unenge usingazivi kuti chii chiri kuitika kuti pechipira apa kutaura chokwadi kurwara kuya kwekukuti unongoti gwa miri wako wese unongodamburwa majoins anodambuka chesi inoomarara zvese zvinongoita chop ndopechituo apa
murwiri wekodzero dzevanasikana nemukurumbira muzvare Betty Makoni vari parunare kuBritain zvichakadaro mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana matanhatu kana kuti 2.6 million vabatwa nechirwere checovid-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi matanhatu nemaviri ane mazana matatu nemakumi matanhatu nematanhatu kana kuti 62,366. Vapora vadarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni makumi masere nezviuru mazana masere kana kuti 80.8 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana matatu zvine makumi matatu nematatu kana kuti 333,000. Vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni gumi nemapfumbamwe kana kuti 19 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 million. Asi vapora pasi rose vachidarika mamiriyoni makumi mana nemashanu ane zviuru mazana manomwe kana kuti 45.7 million. Douglas Ngonzora vanoti vakasarudzwa zviri pachena kutsiva mushakabvu Morgan Tsvangirai semutungamiri webato reMDC paCongress yechimbi chimbi yakaitwa nezuro. Thomas Iripasi anoti panyaya inotevera.
Vamonzora vakakunda muzvare Tokozani Kupe, vaElias Mudzuri, pamwe navaMorgan Komichi paCongress yechimbi chimbi yekutsiva mushakabvu Tsvangirai. Vamonzora vaudza Studio 7 kuti vakakunda zviri pachena, kunyange vakakundwa ava vari kugunun'una kuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka, uye muzvare Kupe vachiti vambomisa vamonzora basa.
Kana muchikwikwidza mese mapakati pekukwikwidzana, hakuna anodzinga mumwe. Mai Kupe vaka dissolveiwa pakatanga sarudzo idzodzo. Panobva panzi hapasisina president, saka mese makukwidza chi president. Asi hazvina kunyanya kundinetsa nekuti vakandidzinga pachinzvimbo cha secretary general. Handicho chinzvimbo chandichinacho. Ini nda president we party, saka iyoyo havana kundidzinga and havana simba racho. Ndi vice president we party yedu, tichataura navo tichizama kuti tiwake musangano wedu.
Asama ekupe vakaudza vatori venhau usiku hwanezuro kuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka, vachiti vamonzora vakashandisa chikiribidi kuti vakunde musarudzo idzi. Izvi zvatsinhirwa neumwe wavaikwikwidza musarudzo idzi, vaElias Mudzuri, avo vatiwo mhirizhonga nekusavhota zvakanaka kwevanhu vaifanira kuvhota, zvinhu zvisingatarisirwe mubato rakaita seravo.
Zvakabuda nezuro yanga isisirisa sarudzo. Chikuru ndechekuti unoziva kana muchiita chinhu muri mumba menyu hazvidikita fanika munotsotsana. Sarudzo yakazopera indakabuda kwaita the third province. But zvakaitika in the first and third province zvakatonditaridza chete kuti hapana chiri kufamba, kuti vanhu vari kuvhota handivo vari muregister, nokutaridza futi kuti taatana maregister matatu.
Vamudzuri vati havasi kutambira zvakabuda musarudzo dzanezuro, vachiti chavaikudikanwa ndechekuti vagare pasi seutungamiri hwebato kuti vaone kuti votora matanho api.
Tichafesana totaura nokuti zvakaitika, I hope kuchaita some form of meeting yokuti tinzwisane kuti chii chakaitika. Maagents edu ndo anofanira kukombaira zvakaitika. It's difficult kuti muinde kumacourt, but maybe if the worst comes to the worst ndokwamunoenda.
Mibvunzo yatatumira muzvare Kupe nevamwe vakakwikwidza musarudzo idzi vaMorgan Komichi yanga isati yapindurwa. Zvichakadaro, vamonzora vati vatotanga basa rekuumba musangano wavo. Kubva zvino zvienda mberi, vakati zviri kutaurwa nevakakundwa musarudzo zvinhu zvisina musoro.
Ndoda kutenda vanhu veMDC vakavhota murunyararo, vakavhota vachisarudza zvavaida. Votes mabudira akaita kuti vamudzuri vakaita 14 votes, vaKomichi wakaita 9 votes, Mai Kupe wakaita 118 votes, ini ndikaita 884 votes. Zvinoratidza zvega kuti zvaidiwa nevanhu ndezvipi. Asi pango yatiri pano toda kuti tibataridze musangano. Vakasununguka kuti tishande tese tivake musangano wedu.
Tichiri panyaya iyi, nhengo yekomiti yepamusoro muMDC Alliance vaLove More Chinoputsa vaudza Studio 7 kuti Congress yakaitwa neMDCT haisi pamutemo, sezvo vachiti paive nevanhu vashoma pane vanofanira kunge varipo.
Vana veZimbabwe havanei nezvanga zvichiitika, nokuti mukatarisa manhamba akabuda kuenda kuchikongresi ichochi mashomanene. Takatasana nemanhamba evanhu vaifanira kunge vachiparticipata mucongress. Zvinoreva izvo kuti mastructures a 2014 akawanda aramba kuteerera zvinhu zvavasinganzwisisi, aramba kuteerera zvinhu zvezanhu, aramba kuteerera zvinhu zvekumbunyikidzana. Asi vanoda kumira pachokwadi tichienderera mberi nechirongwa chekuti Zimbabwe isununguke, chirongwa chatakasirwa nababa vaTsvangirai.
Vane ruzivo nezviri kuitika muMDCT vanoti kusafamba zvakanaka kunonzi kwakaita congress yebato iri kunogona kusiya bato iri ratsemuka zvakare. Kamera Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mumwe mutongi wedare Major Street vaMorgan nemadire vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuita zveuori vari pabasa uye vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Godwin Mangujiga anotipanya inotevera.
Motongi wedarira magistrate vangoni nduna vabhadharisa vane madire zviru zvishanu zvemadhora zvema RTGS kuti vatongwe vachibva kumba uye vanzi vadzoke kudare zvakare musi wa 3 kukadzi. Vanzi vagare pakero yavakapa vasataure nevafakazi pamwe nekuti vasiye magwaro avo ekufambisa kuna mabharani wedare. Vane madire vari kupomerwa mhosva yekupa mutongo wakareruka wefaindi yemazana manomwe madhora kune chimwe chizvarwa chekuVenezuela chakapinda munyika gore rapfuura chiine makirogiramu mashanu ezvinodhaka zvisingabvumirwe kana kuti cocaine yaikosha zviru mazana mana nemakumi matanhatu nemapfumbamwe emadhora ekuAmerica kana kuti 469,000 United States dollars. Mushure memutongo uyu muzvare Deus Deima Rodriguez Guerrero uyo ainge apinda muZimbabwe achibva kuBrazil akabva adzorerwa kunyika kwake. Mutongo uyu hauna kufadza veSpecial Anti-Corruption Unit kana kuti SACU avo vanoshanda vari muhofisi yemutungamiri wenyika vakabva vatanga kuongorora nyaya iyi vachibatsirwa nemapurisa izvo zvakazoita kuti vane madire vasungwe. Mune imwewo nyaya yange iri kumatare nhasi yakaendeswa nesaku nemapurisa dare repamusoro reHigh Court ratadza kunzwa chikumbiro chameya weHarare vaJacob Mafume chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba panyaya yavari kupomerwa yeuori. Mutongi vaBenjamin Chikowero vange vakatarisirwa kunzwa chikumbiro chavaMafume asi izvi hazvina kuzoitika sezvo vachuchusi panyaya iyi vaudza dare kuti vange vasati vagadzira mhinduro yavo pachikumbiro chavaMafume. Magweta vaMafume akakwidza chikumbiro chavo kudare musi wa 23 zvita asi vachuchusi vaudza dare kuti vaona chikumbiro ichi nhasi uye vanoda nguva yekugadzira mhinduro yavo. Gweta ravaMafume vatondirai Bhatasara vanotsanangura kuti nyaya iyi yave kuzonzikwa mangwana.
Nyaya yameya veHarare yechikumbiro chavakaunza kuno kuHigh Court yanga ichifanirwa kunzwikwa nhasi naJustice Chikowero haina kuzonge ichifambira mberi nekuti vakamirira state vati ivo havana kunge vachikwanisa kunge vachigadzirisa notice of opposition yavo kuchikumbiro chakaiswa nameya. Nekudaro nyaya iyi yanzi inozonzikwa mangwana nakoda pasiti.
Musi wa 17 zvita dare ramagistrate rakanyima vaMafume mukana wekubvisa mari yechibatiso panyaya yavari kupomerwa yekuti vakapindira pakuferefetwa panyaya yavari kupomerwa yekuti vakaita uori pakupa nzvimbo yekuvakira hanzvanzi yavo Rotina Mafume uye munyori kukambani yavo Rutendo Muvhuti. Mutongi wedare vangoni nduna vakati vaMafume vanogona kuramba vachipindira mukuferefetwa kwenyaya dzavo kana vakabhadhariswa mari yechibatiso. Nyaya yavaMafume ichaenderera mberi kudare ramagistrate musi wa 28 ndira gore rinouya. Mune imwewo nyaya dare ratadzawo kunzwa nyaya yemudzidzi wepaUniversity of Zimbabwe Alan Moyo uyo akasungwa musi wa 7 zvita nevamwe vake vachipomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji kuratidzira zvine mhirizhonga. Kunyange hazvo vamwe vaakasungwa navo vanomwe vakabhadhariswa mari yechibatiso nedare ramagistrate, Moyo akanyimwa mukana wekuita izvi dare richiti aigona kutiza nyaya yake isati yanzikwa. Gweta raMoyo vaObey Shava vati chikumbiro chake chekuti abhadhare mari yechibatiso kuti atongwe achibva kumba chanki chifanira kunzikwa nhasi uye vashamisika kuona nyaya iyi isiri pamberi pedare.
Takauya kucourt meta ichibva yapostponwa to today but patauya tasvika isiripo paroll hatizi kuti chii chakaitikaona registrar. Saka takuda kuti tinotarisa kuti tione kuti sei yanga isina kuiswa pamberi pedare tichaedza kuti idzorerwe swa 29.
Moyo nevamwe vake vanonzi vakaenda kunzvimbo inokwirirwa mabhazi yekopagabana muHarare musi wa 3 Chikunguru apo vakakurudzira vanhu vaikwira mabhazi kuti varatidzire vachiti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vabviswe pachigaro nekuti vatadza kutonga nyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Zvichakadaro, gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vambomisa basa meya weHarare vaJacob Mafume, mutevedzeri wavo vaLaxon Mukunguma nemamwe makanzura mana vachivapomera mhosva yekutadza basa. VaMukunguma vaudza Studio 7 kuti vapuwa tsamba iyi. Hatinokwanisa kubata vaMoyo kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi vane ruzivo nezviri kuitika vanoti hurumende yave kuda kugadza komisheni ichafanobata mabasa muguta iri. mutaurirwe mapurisa assistant commissioner Paul Nyati vazivisa kuti vanhu gumi nevanomwe vakafa vamwe vanomwe vakakuvara mushure mekunge motokari mbiri yemhando yeIsuzu KB double cab neBMW dzabonderana mumugwagwa weHarare Nyamapanda neZuro masikati. Mumashoko kuvatori venhau vanyati vakurudzira vatyairi kuti vangwarire njodzi mumigwagwa. Apo zvinhu zvakanga zvoratidza sekunge mamwe mapazi ehurumende yeAmerica achambovharwa nekuda kwekushayikwa kwemari, mutungamiri wenyika vaDonald Trump neZuro Manheru vakasaina bhiri rinobvumidza kuti hurumende iwane mari inoita 2.3 trillion. Mari iyi inosanganisira 900 billion yekubatsira vanhu munguva ino yecoronavirus ne 1.4 trillion yekuti hurumende irambe ichishanda kusvika muna Gunyana wegore rinouya. Kunyange hazvo vaTrump vakasaina bhiri iri vainyunyuta zvakasimba vachiti mari iri kupiwa vanhu kuti vabatsirikane ishoma zvikuru, sezvo munhu achizotarisirwa kuwana madhora mazana matanhatu asi ivo vachiti vanhu vaifanira kupiwa madhora zviuru zviviri pamunhu. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuSouth Carolina muno muAmerica vaPromise Sunday vanoti danho ratorwa nemutungamiri wenyika rakanaka chose, sezvo richabatsira zvose hurumende neveruzhinji. Ngatinzwei vachiita hurukuro naJonga Kandemiri weStudio 7.
Danho ravatambu ranga ragara riri kutarisirwa kutoti ranga radononoka nekuti maRepublicans nemaDemocrats vakanga vasangana vakawirirana pane bill rinova rakanga rakatarisirwa kwemwedzi yakawanda. Asi vaTrump vakazenge varivo varinonotsa nengari yekuti vanga vari kuda kuti zvimwe zvanga zviri kutorwa maamerican citizens zvichitutsirwei.
Tichionaivo vaTrump vakasaina vachinyunyuta zvakare pamusoro pezvamuri kutaura zvokuti vaida kuti mari inopiwa vanhu iwedzerwe, pane zvingazoita here kuti bhiri irori risave mutemo?
Aiwa, kana vachinge vasaina kudaro bhiri ratova mutemo, saka zvatopera. Chatisingazoziva ndechekuti mari dzavangada kuti dziwedzerwe pa $600 kusvika $2000 dzichawedzerwa here, asi maRepublican leaders zviri kunzi izvo vakabvuma ivo kuti vachatutsira. Saka izvozvo vasati vatonzwisisi vazonatsobuda pachena here pajekerere vachitaura kuti ndozvavachaita, asi kuva mutemo bhiri ratova mutemo.
Tinoona kuti vaTrump nhengo dzavo dzesenate ndo dzakawanda kana kuti dzine masimba akawanda. Zvinhu zvavanga vasina here kunge vataura nebato ravo nenhengo dzebato ravo pane kuti vazenge vakuzivisa veruzhinji kuti handichadi kusaina nokuti mari ishoma kana zvizova kutaura izvo?
Pari zvino unhu hwavaTrump hautatonzwisisika nekuti mari dzavari kutaura dzavarona kuti dzepivanhiti ndizvo mari dzakanga dzirikutaurwa nemadhemokrats kubvira mwedzi yose yadarika iyi, asi ivo vaTrump nemaRepublicans vairamba kuti mari idzodzo dzakawandisa. Asi zvokono zvino vazobvumira kana pamari shoma idzodzo vaTrump vazodzoka zvivava kuti mari dzino dzaita shoma. Saka hazvichavatozivikanwa kunzi chinangu chaicho ndechipi, asi tinoona kubvira pakawirirana madhemokrati paRepublicans ivo vaTrump ndo vanga vari kunzi vanga vari kunonotsa kuti bhiri riite risvike kuita pa da kuti ichocho chiziko chekuti mapayments anoita kuvaamaamericans awedzerwe kusvika $2000.
Ko, panyaya yekuti vanhu vanga vachipiwa rubatsiro rwanga rwamiswa, tingatarisira rini kuti vanhu vanga vachitanga kubatsirwa zvakare uyewo vana veamerica vanga vachiwana mari idzodzo?
Parubatsiro rwanga rwokuuya kuvanhu zviri kunzi izvo runogona kungokudhilewa maybe nevhiki rine chete, nekuti pakanga patomira ipapo rubatsiro irwowo zvinenge zvava kuti zvichizoswa kuti zviiswa kuti mumakombiyuta zvichitanga kuvandudzwa zvakare. Saka parutazovezo kunzi pangangodaro paine kana kuti dhelei etondo kana kuti shondo mbiri, asi nyange dhelei iyoyo iriko mari idzodzo kana vava kudzipiwa vanodzipiwa dzine nhende shure.
Avo vanga vari vaPromise Sunday vari paRunare kuSouth Carolina. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakawanda muCameroon vari kuenda kumamochari kunotsvaga hama dzavo dzakashaya mushure mekunge mabhazi maviri abonderana mumugwagwa uri pakati peguta guru renyika iyi reYaounde nereBafoussam. Mutungamiri wenyika iyi vaPaul Biya vativo paitwe ongororo yekuona kuti chii chakakonzera tsaona iyi yakasiyawo vanhu gumi nevapfumbamwe vakuvara zvakaipisisa. Matikitiva emwa America anotarwe ndiramberi nekuferefeta chakapa kuti mumwe murume Anthony Quinn Warner azviuraye mumotokari yainge yakazara mabambo pedyo neguta reNashville kuTennessee nemusi wechishanu akakuvadza vanhu vatatu uye kuputsa zvimwe zvovakwa. Matikitiva kubva kuFederal Bureau of Investigation kana kuti FBI neBureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives ndivo vari kuongorora umbowo hwavakawana. Chipatara cheparinenyatwa chinoti chave kubvumidza munhu mumwe chete kushanyira murwere ari muchipatara ichi senzira yekudzivirira kutapuriranwa kwechirwere cheCOVID-19. Asi pane vari kunyunyuta kuti danho iri harisi kutevedzerwa sezvo vamwe vanhu vakanyoreswa vari kutadza kuenda kunoona hama dzavo. Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Chipatara ichi chinoti chakatanga kurambidza veruzhinji kuti vapinde vachinoona hama neshamwari dzavo sezvo chiri kutyira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 icho chakatoremera chipatara ichi. Muchiziviso chakaburitswa mwedzi uno nechipatara ichi, Parirenyatwa Hospital inoti iri kubvumidza vanhu vakanyoresa sehama dzepedyo kupinda muchipatara ichi vachiona varwere vavo. Asi mumwe mudzimai akanyoreswa sehama yepedyo nemurume wake, amai Winnette Mukwekwerere, vanoti vakarambidzwa kupinda kuti vaone murume wavo pavakamushanyira mukupera kwesvondo.
Musi kudiwa vanhu zvakamira zvakadai zvakadai, ndiani wenyu otoisa munhu ari pedyo pedyo newe? Nyorosi kubvumira mavhiziti nondozvaungoshingirira kutoti ndorarama kusvika rini ndisina kumaona.
Mumwe mudzimai amai Nometa Chapewa vanoti kunyange hazvo zvaiva zvakanyorwa pamukova wechipatara kuti munhu mumwe chete akanyorwa zita mubhuku ndiye chete aikwanisa kushanyira murapwi, ivo havana kukwanisa kuona hama yavo yairwara asi ikazoburitswa muchipatara ichi musi uyu ichinzi yave nani. Vanoti vakanzi vamirire murwere wavo panze kudzamara aburitswa chipatara mairapwa sezvo akanga onzwa zviri nani.
Tatayo kuzoona vasiri kunzwa zvakanaka vatobudiswa vave raiti. Vakauya nezuro vanga vaine mudumba asi izvinezvi vatoo raiti, tatotaura navo.
Studio 7 yakaona vanhu vakawanda vaive pachipatara ichi mukupera kwesvondo vaiti vainge varambidzwa kupinda nepamusana pekuti havana kunyoreswa sehama dzepedyo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga kanawo mutevedzeri wavo Dr. John Mangwiro sezvo vange vasiri kubatika panhare mbozha dzavo. Asi mutauriri weParinyatwa Group of Hospitals vaLinus Dire vanoti vakanyoreswa mazita avo se hama dzepedyo vanogona kupinda mumawadhi munguva dzemangwanani apo vana chiremba vanenge vachiona varwere, izvo zvinovapa mukana wekuti vaziviswewo nana chiremba ava pamire murwere wavo. vaDire vanoti vose vakanyoreswa sehama dziri pedyo ndivo chete vanobvumidzwa kushanyira varwere mumawadhi echipatara ichi. Munyori mukuru weZimbabwe Doctors for Human Rights Dr. Norman Matara vanoti danho rakatorwa nechipatara ichi rakaitwa mushure kunge zvaonekwa kuti chirwere cheCOVID-19 chakange chopararira zvakanyanya muchipatara ichi chichibata vashandi pamwe nevarwere.
Chipatara chikuru muZimbabwe cheParinyatwa Group of Hospitals chakamisa vashanyi vanouya kuzoona varwere nenyaya yekuda kwechirwere cheCOVID-19. Katanga iyo second wave macases emainfections anga ava kuwanda muchipatara ichi.
Dr. Matara vanoti COVID-19 haisati yapera uye zviri kuonekwa zvakare kuti vechidiki ndivo vari kunyanya kutapurira denda iro radzoka neumwe muto wakakomba zvokuti riri kutapuriranwa nekuuraya munguva pfupi pfupi.
Tiri kuona kuti chirwere ichi chiri kuramba chichiwedzera, saka tiri kukurudzira veruzhinji kuti COVID haisati yapera, COVID chiri pano. Iko zvino kwatova neari kunzi manew strain. Mareports ari kubva kunana South Africa ari kuti strain iri riri kuafekta vechidiki zvakanyanya uyezve riri kutapurira muvanhu nekuchimbidza.
Dr. Matara vakakurudzira vanhu kuti munhu wese apfeke masiki, kugeza maoko nguva zhinji pazuva uye nekusaungana pamagungano evanhu vakawandi.
Ngatirambei takapfeka mamaski edunguwa nenguwa, tichigeza maoko, tichisanitiza, tichita social distancing. Zvingagona kutibatsira kuti chirwere ichi chidzikire muZimbabwe.
Ongororo dziri kuitwa nebazi reutano maringe nedenda reCOVID-19. Dziri kuratidza kuti vanhu vari kubatwa nechirwere ichi vari kuwanda zvakanyanyisa zvokuti pave kudiwa kuti munhu wese atevedzere nzira dzakatarwa dzinodzivirira kupararira kwechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mzamiri.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiya muchinzwa nhau dze isiNdebele.
Soku isikhathi sendaba ku VOA iNdebele.